Ini ndini Jonga Kandemiri we Studio 7 ndichiti eino emisoro yenhaudza nhasi muvhuro kukadzi 10, 2020. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoudza musangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe munyika, kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Kusawirirana mubato reMDC mudunhu remasvingo zvichitevera kumbomiswa basa kwehutungamiri hwedunhu huchipomerwa mhosva yekusashanda nesimba, kwotyirwa kuti kungangotsemura bato iri. Vanotengesera mumigwagwa zviri kunze kwemutemo vaswera vachiita hwakitsi nagonzo nemapurisa ekanzuro nhasi muchinoi, vachitandanisana vachiramba kubviswa munzvimbo dzavanotengesera, ukuwo vanotengesera muzvitoro vachivharirwa mashopu avo nekutadza kubhadhara mari itsva dzegore rino. Kanzuro yeguta reGweru yatora danho rekuderedza mitero yayaive yakwidza mubhajeti yayo yegore rino, zvichitevera kuchema-chema kwevagari kuti mitero iyi yaive yanyanya kukwira. Nyanzvi dzezveutano hwemazino dzokurudzira veruzhinji kuti vageze mazino avo kaviri kana katatu pazuva kuitira kuti asabate zvirwere. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi manheru tiri kutarisa nezvigwaro rakaburiswa neRand Corporation riri pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika, uyewo tichitarisa zviri kuitika kumusangano weAfrican Union. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne-9885 shortwave.